Mutongo uyu waturwa na Justice Nevakatiyo na Justice David Mangota. Izvi zvinotevera chikumbiro chenhengo yeZANU PF Lovedale Mangwana chekuti vakasukuwere varambidzwe kukwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika. VaMangota vati kutambirwa kwemapepa vakasukuwere nedare nomination court kwakatyora bumbiro remutemo wesarudzo. Izvi zvatsinirwa negweta ravaMangwana Advocate Lewis Uriri.
Dare rati iro vakasukuwere havafanire kunge vari mumoyo vakupa election chat kwamusi wa 23 nekuda kwechikonzero chekuti vanga vari kunze kwenyika yeZimbabwe kwemwedzi inodarika gumi nemusere, uye mutemo weZimbabwe unoti kana munhu ari kunze kwenyika kwenguva yakareba zvekudaro achafanira kunge ari pavoters roll. Kana usiri pavoters roll haukwanise kunge uchikwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika.
Dare ratiwo vakasukuwere avo vaive mumwe wevanhu gumi nemumwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika havafaniri kuzvitora semunhu achiri musarudzo nenzira ipi zvayo. Mumwe ari kumirira vakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havasi kufara nemutongo wapiwa nhasi uye vave kuenda kudare pamusorosoro Constitutional Court kunopikisa mutongo uyu.
Atu yedu ku Constitutional Court nenhau yekuti vataura nezveconstitution, asi tiri kuti hatisiri kuzomira kurwisa, tiri kuramba tichirwisa kusvika tabudirira nemusarudzo dzekusarudza dzekutungamira nyika.
Vatiwo vakasukuwere vari kudzoka munyika kuzorwisa kuti vakwikwidze musarudzo. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vati vane dambudziko nemutongo weElectoral Court nekuti unoita sekuti pane vari kutya vakasukuwere.
Zvine dambudziko rekuti zvinoita sekunge ZANU PF iri kutya vakasukuwere. Zvine dambudziko rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakumiswa kuti zvizadzise zvishuwo zvemwoyo yavo pakutsvaga rutsigiro, pakutsvaga kutonga nyika zviri pamutemo kuburikidza nematanho anenge achitorwa nematare edzimhosva.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Advocate Abraham Mateta vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nhasi hauna kuti tsvikiti panyaya dzemutemo.
Chakanyanyisa kukanganisika munyika yedu yeZimbabwe ndechekuti kubvira muna mbudzi 2017 takagara taregedza zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvichiitika. Semuenzaniso takabvumira kunzwa mauto achitiudza kuti vamwe vanhu vakanga vakakomberedza vaMugabe vaive macriminals. Asi isu tinoziva kuti ibasa revatongi kutiudza kuti vapari vemhosva kana macriminals ndivanani.
Vakasukuwere vakabuda munyika muna 2017 zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemauto. Vakazombodzoka munyika asi vakazobuda vave kuenda kuSouth Africa uko vave kugara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.